Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516. Masangano anorwira kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro rweSADAG. Hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine zana nemakumi matatu nevashanu 44,135. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri negumi 210 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe neumwe 36,171. Vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe 34,447. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanonzi vari kutarisirwa kuve kuVictoria Falls nhasi pachaparurwa chirongwa chepiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yokudzivirira COVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vari kutarisirwavo kubayiwa nhomba yeSinopharm pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanonzi nebato ravo havasi kuzenge vari pagungano iri. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Iwo vaMonzora vari kutarisira here kubayiwa pari kuparurwa chirongwa ichi?
VaMonzora vakatobayiwa Jackson Rauri kutanga, kwasara kuti vabayiwe kechipiri kanova ndoke kana kanozopedzesera. Saka vakatobayiwa, saka vari dhuru kuti vabayiwe zvakare.
Vamwe vanoda kuziva kuti kuenda kuri kuita vaMonzora kuVictoria Falls zvaakureva here kuti vaMonzora vaakupinda muPollard?
Aiwa, ichi chirongwa hachisi chePollard bamukuru wangu. Pollard nekubayiwa nhomba zvasiyana. Ndosakana mbotawara paya kuti ngatisa sanganise nyaya dzizvo vatangirwe nyika. Iyi nyaya yechirwere yatikurwa nacho ihondo yechirwere. Haisi hondo yepolad, haisi nyaya yepolad. Yepolad iri yega, nyaya yechirwere iri yega. Saka ngatisa sanganise zvinhu zviiri izvi.
Ko imiwo sebato zvinhu zvamuri kuitawo kunze kwekuenda iko kuri kunobayiwa nhombawo kana kuri kuparurwa chirongwa ichi ndezvipi zvamuri kuitawo kushambadza nekukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dzinge dzichitorawo mishonga iyi
ndokunga makatarisa muwiki rega rega musi wechipiri vamonzora vanobudisa mavhidhiyo pavanobudisa vachikurudzira vese munyika munomu kuti vanobayiwa nhomba iko nhasi zvakare vatoita imwe vhidhiyo nezoro chaiva kabuda paztv achitaura kuti no munhu wese endai munobayiwa nekuti chirwere ichi chiri kubata munhu wese hatizi kusiya kuti uri wezano uri wemdc uri wepolad uri wemana uri wachii hatizi kusiya saka tirikukurudzira vanhu muzvivhitivhiti mumafoni mumameseji ndozvatiri kuita
ivo vamonzora semutungamiri wemdct vari kugutsikana here nemafambisiro ari kuitwa chirongwa chekurwisana necovid ichochi nehurumende
chekutanga rega mdt vamonzora ndo opposition leader yekutanga vakatanga kutaura nenyaya yekunotora mishonga yecovid uyezve vari kufara nazvo nekuti hurumende yakareakta kune noizvo yavakaita muyoyo yavakaita muparamendi saka chirongwa ichi vari kuti aa hatida kuti timboita zveyoka zvenyika pamberi zvematongerwo enyika asi kuti ngatimboitai pagonekwa nemunhu pagonekwa hongu tikufara nechirongwa ichi maitirwo achiri kuita
zvii zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva
tatingasiyira vana vezimbabwe ndechekuti kai chirwere ichi chiri kubata munhu wese saka tirikukurudzira kuti dai vaenda kunobayiwa ngavasaite mazwo ekusvibisa nekuti mishonga uyo hauna kugadzirwa pazanup f headquarters hauna kugadzirwa kupolad hauna kugadzirwa nemdct asi mishonga uyo wakagadzirwa kuchina kuchina munozva ndo kwakabva chirwere saka isusu chandirikuda kutadzira ndechekuti kana ukarimwa nemhungu poizeni yemhungu ndo inokurapa
avo vange vari mutauriri wemutungamiri wemdct valoid damba vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kuMozambique uko riri kutarisira kutanga nhasi kuita misangano nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu richizeya nawo matambudziko ari kutarisana neZimbabwe. Mutauriri wesangano iri vaMarvelous Kumalo vanoti vari kutarisirwawo kuita hurukuru nebato riri kutonga munyika iyi reFRELIMO nechinangwa chekuda kuona kuti SADC ingabatsira sei kuitira kuti muZimbabwe muitwe nhaurirano. Mutungamiri weMozambique vaFilippo Nyusi ndivo sachigaro veSADC. Misangano yeCrisis in Zimbabwe Coalition inotariswa kupetwa nemusi weMugovera. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaKumalo akatanga nekuvabvunza nezverwendo rwavo urwu.
Seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuMaputo nekuti takaona zvakakodzera kuti tisimbise nyaya yedu yeregional solidarity kudyidzana kweZimbabwe nenyika yeMozambique. Zvikuru sei takatarisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe maringe nezvematongerwo enyika. Zvakarewo chimwe chinangwa chaita kuti tiende kuMozambique kutarisawo kuti dambudziko remuZimbabwe yatingati crisis pachirungu iri kuramba ichidzika, ichidzama, ichikura, zvakare ichibata nzvimbo zhinji yatingati multifaceted muchirungu. Sakawo tinofara kuti izvi tiri kuzviita panguva iyo izwi rekukumbira kuti munyika muve nenational dialogue nenhaurirano riri kukura richienderera mberi.
Asika iyo Mozambique ine matambudziko ayowo munyika imomomo kusanganisira nyaya yehondo.
Tiri kuziva kuti munyika imomo muregion yeCabo Delgado mune dambudziko ranetsa zvisingaiti kurwisana kurimo uko kwaita kuti vanhu vanodarika 2500 macivilians vafa kubva mugore ra2017 pakatanga kusagadzikana uku. Sakawo ndezvimwewo zvatiri kufungidzirawo zvakare kuti tingataurawo kuitira kutiwo tisangoenda tichichema nezvedu zvemunyika chete zvinotitambudza, asi ione kuonesanawo kuti zviri kuvatambudzawo ivo senyika yeMozambique zvingabatsiridzanewo sei kuburikidza ne iyo yatinoti people to people solidarity kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ndivanani vamuri kuda kusangana navo?
Ma civil society organizations. Tichasanganawo zvakare nevamiririri veFRELIMO inova ruling party kana kuti sangano riri kutonga imomo muMozambique. Tichasanganawo zvakare nevemedia vanoita zvekunyora vachisambadzira. Munhu wese akakosha panyaya iyi nevamwe vane chekuita kana kuti vangabatsiridza vakaita sema ana muzvina fundo nevamwe.
Chinangwa ndechei chekusangana nevana?
Tichionesanawo kuti tiwane kubuda nema solutions ari grown emuregion kuti tinge tichikurira mukati mematambudziko ari kusangana nenyika mbiri idzi dziri muSADC.
Asika vezanuPF vari kutivo munyika hamuna dambudziko. Takamboona kuchiuya kuchikwata chakabva kuSouth Africa vakati aiwa munyika hamuna dambudziko, kunyange hazvo bato rinopikisa reMDC Alliance riri kuti munyika maberekera ingwe.
Tinoziva kuti maonero anosiyana uye izvozvo hazvimanikidzwi kuti tinge tichiva nemaonero akafanana, asi tinoziva kuti dambudziko iri zanuPF ndiyo yevamwe honzeri yedambudziko iri. Saka ivo havakwanisi kunge vachibvuma kuti tine dambudziko munyika. Tikatarisa izvozvi kuti vangani vana vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvisiri kugara munyika medu, zvakapotera kunyika dzakafanana neSouth Africa neBotswana, ikoko kuMozambique, tingati pasi rose kusvika kunana UK, America nedzimwewo nyika dziri mhiri kwamakungwa, tochizvibvunza kuti ko vana ava vari kutizei wochinzwa ivo vachiti munyika hamuna dambudziko.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vachitaura vari parunhare kuMaputo, Mozambique, naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanira kubata zvakanaka zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika, sezvo zviri kubatsira zvikuru mukusimudzirwa kwehupfumi kuburikidza nekutumira mari kumusha kwazviri kuita. Mugore ra2020 vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanonzi vakatumira mari inopfuura bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, zvichienzaniswa nemazana matanhatu nemakumi matatu nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, US$636 million, akatumirwa muna 2019. Vachiparura mwedzi wapera zvirongwa zvemari gore rino, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangulya vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe iri kuwanda nepamusoro pekurerutswa kwemitemo inobata kushandiswa kwemari. Mudzidzisi wezvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kutumirwa kumusha kuri kuitwa mari nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hakunei nezvematongerwo enyika. VaMasocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kufara kwayo nekugara ichitaura nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika pamwe nekuumba mitemo inozviremekedza.
Mari iyi inoreva kuti Zimbabwe ino hufumi hwavanhu vanenge vari mhiri kwamakungwa kana kunyika dzakatenderedza inonzi iyo pachirungu iya human resource, yainofanira kubatira pamusoro-soro chaizvo nokuti vanhu vasingatangamwe kumusha soumbo hunoonekwa mumari dzavari kutumira kumusha dzinenge dzichikura gore negore. Saka hurumende inofanira kunge ichiita zvirongwa zvokutokwanisa kana kufambira vanhu vayo ivavo vari mhiri kwamakungwa, pamwe chete nokuvakurudzira kuita zvavanoita nokuzvipembedza zviri kuitwa muZimbabwe imomomo, nokuti mari kana dai yanga isipo Zimbabwe yaidere isina kusvika pairi ipapa apa. Ndio saka hurumende navamwe vanenge vachikurudzira kuti tiri kuona kumari yakati ichiwanda, mari yakati ichiwanda, asi ruoko rwehurumende kuno kwatiri isu mhiri kwamakungwa hatiri kuvoni.
Kana muchiti hurumende ichipembedza zviri kuitwa izvi, munoda kuti hurumende idini, Professor Masocha?
Tinoda kuti hurumende itendeke kunongedza panoshandiswa mari yacho iyoyo. Pamwe nokukurudzira vamwe vakanga vari muZimbabwe kana kuti vari mhiri kwamakungwa zvekare kuti izvi ndo zvimwe zvinoitwa nezvizvarwa zviri mhiri kwamakungwa kana zvizvarwa zviri muZimbabwe kusumudzirana. Saka hationi zvirongwa izvozvo kuti mari yacho ingava hayo inoita mabhiriyoni akati anotumidzirwa. Asi iri kumboshandiswa papi? Hurumende haizvionivo here izvozvo kuti izvikwanise kuzvipembedza nokuzvikurudzira zvekare?
Mari idzi dzinorevei kunyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Dzinoreva kuti Zimbabwe inofana kubatisisa zvainazvo kuti upfumi hwayo hurambe huchikura. Kwete vanhu chete vari mhiri kwamakungwa, tino upfumi humwe hwamaminerals zvicherwa ngazvibatisiswe kwazvo, zvibatirwe pachina. Munhu wese achiona kuti upfumi angavava diamond, gold, platinum, zvatiunzira mari ichiinda papi? Sezvo vari kutaurawo kuti vanhu vari kuzhe vanounza mari yakati ngavachipfuurira mberi vati ichiinda pakati, yegold yakawanikwa yakati ikaendawo pane zvakati zvakati. Saka zvinotiratidza isu kuti Zimbabwe ino upfumi hurimo kuZimbabwe nohuri kunze kwenyika kwavari kuona kuchiiswa mari muZimbabwe.
Chingatiwa nehurumende chii kuti mari dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika dzinoramba dzichiuya munyika?
Hurumende inofanira kutumira kana maembasi ayo ari uno kumhiri kwamakungwa ekune dzimwe nyika dzese kuunganidza vanhu kana vachikwanisa pangava pamakombyuta pamazuma ayaya vachipembedzavo vamwe vari kutumirawo mari yavari kuona ine zvishandwa izvozvo izvo. Asi sezvandambotaura kuti ruoko rwehurumende runomhiri kwatiri kunoku, hatiri kuvoni. Vanhu vari kumhiri vanenge vachida kutekenyetswa, vanenge vachida kukurudzirwa kuti varambe vachiita izvozvo izvo zvichiri zvavanoita zvichiratidzwa, zvisinei nokuti ndezvezanupf kana ndezvemdc kana ndezvechi, asi zvichiratidzwa kuti izvi ndezvavanhu zvezvomuZimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com inoti Zimbabwe Electoral Commission yave kubvumidza kunyoreswa kwevanhu kuti vavhote, asi ichiti sarudzo dzemabai elections dzinomboramba dzakamiswa pamusoro pekutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Muchronicle hurumende inoti zvikoro zvokudzidzira kutyaira motikari pamwe chete nebazi revehicle inspection department zvinogona kutangidza basa zvichitevera kumbomiswa mabasa avo kuri kurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri seiko apo mushamari veStudio 7 apo? Ndakumbobvunzawo ka imimi seStudio 7 muri nepenyuro yevanhu, ko muri kutiwo kudii pane nyaya yecovid-19 yevaccine yecovid-19? Muri kukurudzirawo here vanhu kuti vabaye covid-19 vaccine yekuchina, kana kuti munongotaura kuti hanzi hurumende ngaikurudzire vanhu? Apa imimi munenge muriwo nepenyuro yevanhu, mune chido nesu isusu vana veZimbabwe, musaka muchitipa mashoko nguva dzose. Ko munokurudzirawo vanhu kuti chiini kuda kwevaccine yetiri kubayiwa iyi? Hapanawo here zvamunoita imimi sezvo muri nepenyuro yevanhu, uye munoshuwirawo kuti vana veZimbabwe vagarewo zvakanaka uye vachengetedzekewo kubva kuchirwere checovid-19. Ko imimiwo musati makomba hurumende nemamwe manhepenyuro, asi ri kukurudzira vanhu kuzvakanaka mukuuya kwevaccine, ko imimiwo munotiwo kudii? Hamuna here maonero amunoitawo sezvo muri kuAmerica?
Ewoye, ndinokukwazisai mese namukoma jangakandimire Niwa bati betambo ze Studio 7 wose Mwari nga wakupei simba Mwinde mbiri mchishamarara chokwadi Ndinota urandi nudaku Ndinobatika na zukuru ninye kwa shilonga Sezoiri nzimbu ya ndaka bari ruamu Kakuriramu Iko zino isoso na kaitaka sigwa Mashironga mwia kurima chete ndo shirimo Takatarisa mzimbu yekwe dutine zukuru Zataka waka Maridza vanopana na ikoko vachivaka ivo zvikoro. Isu kwedu kunongo tinongopowa mashoko kuti vakai chikoro panzvimbo yekwenyu. Masabhuku obudiwo budza vanhu rova zvitina. Kanya zvitina zvemuuye nazvo. Hatina zvikoro zvakavakwa nesemende isu. Tichitaka zvikanyira dhaka vatavaka. Vabereki vakabudisa madhora-dhora tikatenga semende. Iko zvino tine zvipatara zvatinazvo. Kono takudzwa tofangwa kutama muvhuri kwedu. Murimo makarwirwa nemadzisekuru edu nana baba vedu vakarwira nyika iyi yeZimbabwe. Kono takudzwa kuti ibvaimo tindepi marinda avo muda kumaisepi. Ndava vamwe budhi vanga vachitaura pa Studio 7. Isu vamwe tiriwe MDC saizvozvi. Muchititaura kuti ndopati yamakasanangurira kuti munoreva kuti tingamiriri tingafara zvinhu zvakadai here. Tibatsirewe kuchema nesu kwete kutaura mashoko ekuti choropodza. Ndinotenda hangu asi kuti vatengesi varimo hapana nezvose zvimavhidhiyo zvamakaona nemashoko akabuda kuZBC ndenhema. Ndinokumbira kuti purezidhendi varinzwe shoko irero. Varipi kana vanhu vakavavhotera vachivatambudzwa sezvizvi?
Kuti mangwanani kune mesei vanoshanda kuStudio 7 vanotipa mashoko inenge zvine zviitika muZimbabwe. Endira kutaura pamusoro pezvinhu zvakati vaccine. Kuti koiyo vaccine iri kuramba ichingohondwa ichingouya tingopiwa vanhu vasingagamuchira. Chirudziko, ko zvinoitwa zvichisimba here? Handiti tinovanhu kutungamirira vanhu kunzwa futi vanhu kuti vanodei. Zvino kana zvaakuramba zvichingohondwa zvichiunganidzwa munyika zvaakurevei? Ko vatungamiri vadi kubatana nevanhu? Kana uri mutungamiri kuzvitungamirira here? Kandi kuzvitungamirira imi pachenyu vatungamiri? Kandi mune muchitungamirira vanhu? Nyika yeZimbabwe ipapapa, nyika iyi inorwadza. Isu kare taiziva kuti vanhu vanobvunzwa mumastriti vanoitwa sei vachitaura zvichibuda pachena. But zvazvibudi zvinongonzi zvakati kungodeclare. But tikudhila nevanhu. Achabayiwa ndiani? Zvichaendepi zvinhu izvozvi kana vanhu vasingadi? South Africa yakanga yahodha iya yekutanga vaccine. Vaka zvakaitwa zvakaongororwa zvakaonekwa kunzi aiwa iyi haiite. Vakatora futi imwe. Ko kuZimbabwe sei zvichiramba zvichitorwa zvinhu zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuzvifarira? Dai Mwari vapindira kuvatungamiriri vari muZimbabwe. Dai Mwari vapindira kuvatungamiriri veZambia. Vatanga vakoshesa Mwari.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechikedish vekuIraq reHalabja. Kurwisa uku kwaive chimwe cheurongwa hwaSaddam Hussein hweAl-Anfal, uho hwakatamisa pamwe nekureya muhwandu vanhu vekumaodzanyemba kweIraq. Kutanga muna 1986 kusvika muna 1989, maguta nemisha yevechikedish yakaparadzwa, zviuru nezviuru zvemakedz zvakatsakatika kana kuurayiwa, uye Saddam akamanikidza mazana ezviuru emakedi kubva pamisha yavo. Urongwa uhu hwakavhiringidzavo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraq Turkmen, Yazidi neve Mandian. Pakati pakurume 1988, mauto ehurumende yeIraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta reHalabja nezvombo zvemaroket nemuchetura wenapalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafafitera ezvivakwa zvakange zvichakamira uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinowanda mumwena. Muusiku hwepiri hwekurwisa uku kurume 16, kurwisa uku kwakamira. Zvipokopoko nendege dzehondo zveIraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura kusanganisira mweya wegasi une mustard pamwe nemuchetura unoparadza tsinga yesarin, Tabun neVX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo, wakadzika pasi uchipinda muvhu uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafafitera zvakapwanyika kusvika paive pakaungana vanhu nekutya vakamirira kuti kurwisa uku kumire. Aka kaive kokutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura. Vanhuwo zvavo vanosvika zviuru zvishanu vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura hwakadonhedzerwa paHalabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu kana kukuvadzwa. Mumakore akatevera zviuru zvevamwe vakafa kuburikidza nekukanganisika kwehutano nezvirwere zvaiparadza. Vamwe vaviri vaive nechokuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein, uyo akatuba kuti vanhu varwise pasi pechirongwa cheAnfal, akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake Ali Hassan Abdi al-Majid, uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali, anove ndiye akatungamira chirongwa cheAnfal, akave ndiye akaona nezvekurwisa kweHalabja, akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rweMaked emuIraq akatongerwa rufu. Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko cheAl-Anfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva muHalabja zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasatevedzera tsoka dzavo dzeumhondi zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi resarin neSyria kuti pasi rose rinofanira kuramba rakangwarira kuzviitiko zvemhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza rudzi. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Todi, what shall we do?
Tingadi,
Sinzinjan,
what shall we do?
Kanova kuna Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu, 1516. Masangano anobva kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro kubva kuSADC. Hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.